Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 23, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamupiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu anonzi Afa Muharare akamirira kuvhota musarudzo dziri kushorwa nevanopikisa vachiti dzange dzisina kurongeka. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti matambudziko airi kusangana nawo akonzerwa nenyaya dzakawanda dzainge dziri mumatare vanhu vachipikisa pakuti ndivanani vanokwanisa kukukidza. Vesangano rinonzi rinoshanda nevasori refaz vopomerwa mhosva yekutyisidzira vanhu munzvimbo dzakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe murume ane makore makumi matanhatu nemasere anonzi Adona akafa mushure mekumira mutsetse kwenguva yakareba. Zek inoti yasangana nezvimhinga mpinyi zvakati wandei zvapakuti kune dzimwe nzvimbo vanhu vanonoke kuvhota kunyange hazvo vakawanda vafumubata jongwe muromo vachiedza kuti vavhote. Mutoro wedu wenhau Rutende Mawere anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanga vari pedyo nemurume afa uyu paWarren Park 1 vanoti vafumobata jongwe muromo vachida kukurumidza kuvhota asi zvakona n'anga murapwa achida. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kutoso vabata sezvo vanga vakabatikana. Asi mutungamiri webato rinopikisa veTCC vaNelson Chamisa vavhota pakuwadzana 2 primary vachichema chema nemabatirwo ari kuitwa sarudzo nezek.
Zvakanaka munzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya mumadhorobha mavari kuda kuti vamise kuvhota kwevanhu asi kumaruzevha tikunzwa kuti vari kushandisa mhirizhonga nokumanikidza nekupunyikidza masapu nokucheta spiri pamutemo fas kuchiita madhesk ari kumanikidza vanhu kuti vhoterai pakati tikaona kuti mavhotera pano kutyora mutemo ikoko. Saka tatuma matimu edu kuti zvirambe taudzawo vezek kuti hatisi kufara nenyaya ingi iri kushandiswa hatisi kufara nenyaya yokuti hamuna kuti vavhota
vacha misavati zvisinei nezvimhinga idzo zvaitika nhasi vari kutarisira kukunda
asi tero vakaita sei Zimbabwe yarangarirwa naMwari wedu nyika ino yaanerotakahwina tinotambira tahwina.
Kunyange zvazvo kune dzimwe nzvimbo muHarare kwamuka kuine mapepa akawanda zvakanyanya anga achikurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vasavhota sezvo sarudzo dzatobiridzirwa nechekare vachamisavati awa mabasa evari kuziva kuti vari kuzokundwa. Vachamisa vachangobva vari kukukidza kukuwadzana West vakamirira bato reZANPF vatauya mauka vabva vasvikawo vakaenda kumukuru wezek vachinyunyuta kuti vatsigiri vavachamisa vaita rusha nekuimba vachiti zvakanganisa vavhoti.
Vachamisa vasvika pano vakaunganidza vanhu panzi kunova mutemo usingabvumirwi nezek vamaonga vakatopfeka regalia panzi zvokuti zvinokanganisa vanhu vari kupinda kunovhota nekuti inyaya yekuratidza zvinhu zvekuti zviri kunze kwemutemo.
Asi mukuru wezek anoona nezvesarudzo pavhotera vachamisa vawili mate vati
kuuya kwavaita vachiuya kunova pamwe chavanhu vakawanda paarea rimwe zvokuti zvaanga zvine disturbance asi isu sacho kuti vose vanga vari muno vanga vachivhota panguva iyo tachiwa pamuka na kutu wa voti.
Vanyambaru wa sheki, vanovota kwa avonda uko kwa nga kusino mapepa eku votera, vauza Studio 7.
23 rangari zvarungu zikano kupaku ziki kupaku vote speche, kutumumesa vote. So chawewa chichi vote, vote onza pana ballot paper.
Ambuya Trines Ndaramasha, avo vafamba kunjimbo na tu vachitra gazitara wakarishaya, vati.
Ndoku ya kuna kukute uku kuku ayu wani, ndarisha kafuti ndarishaya, saka ndato zunga ila kutindochi itasei, kana wakandikanda kutu kure ini, ndoku mwote kufabisa andina, ndoenda ni.
Kunze kwe kunonoka kutumira mapepa, mamwe mapepe kufotera anga kakanga niskwao, pachi pesa niskwa mfana nizo ye CCC ne ZANPF. Mumasho kukwatorewe nao, seki yati Mwarare, shikamu makuma vili ne shitatu kubamuzana, kana kuti 23% ndizo zafura ninguwa. Kumashona land east, seki yati shikuma kumafumba mwene mashanu, kana kuti 95% shafura ninguwa, shimweche teone kumashona land central. Njimbo za kurumi za kufura zinu nzitange zishishika shikamu makuma serene mashanu, kana kuti 85%. Vari kutunga mira sadak, mukuongorora sarudzo, vane vasmumba, vashora shkurunya eku nonoka kupuwa mapepa eku vota kwa itwa nezegi. Sangano remagweta, re Zimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti, razi visa seki kuti kasakurumiza kupava ni magwaro eku vota, icha yende sa kumatare. Mumashoko kubatori venau, seki yati yaka nonoka kudinda mapepa, sejo panga pa inenyaya zaka wanda zangeziri kumatare. Vati onjumbo zeseza nonoka kutanga kufota vanu, zichafurwa kushika mangwana. Ndaka mirira Studio 7 Mwarare, ndini Rutendo Mawere.
Kumashingo mautorodwe na u Godfrey Mutimba ashanyira nzvimbo dzakawanda akati dambudziko guru range riri revanonzi vari kushanda nevasori vefaz vange vachinyora mazita evanhu nekuvatyisidzira.
Nyaya yanga ichichemwa nevakawanda mumasvingo ndeyekushaya mazita avo mugwaro revavhoti sematauriro vaiva mukuru wemapurisa mudunhu iri Superintendent Philip Nyue vaiedza kuvhota pachirichoga primary school kumaruwa ekunemamwa. Vari kumirira bato reCCC kugutu East musarudzo zeParamende vaGift Gonese vati veifadza vangatyidzira vanhu.
Chirikidzwa ndezvekuti vanhu veifadza vari kuseta matable ende vamwe vacho vari kugarira vanhu mudzirodhi dzose dzinoenda kumapolling stations vachivati we ine one way paunosvika vachibvunzwa kuti munoda bato ripi muri kuvhotera nevachinzi endai muvhotera pachikomo ipapo. Saka izvi zviri kuitika kunyanya pakati pana Alight anaki vana munyikwa mucheka yaora chikonyetendi chiweekend.
Asi vanozviti mutungamiriri wefazi munyika vakuda kwache munzanga varamba mashoko aya.
Isusu matable takawa seita kuti aite masurvey. I am sure I have saved it. Masurvey desk atakaita which are 300 meters away from the polling station. Saka those are surveys. Now CCC is acting as if we are campaigning and now they are causing havoc.
Mukuru wezeki mumasvingo vazeisipurura vatiwo havana kunzwa nezvenyaya yefazi kwavatenderera vachiti sarudzo dzaitwa zvakanaka.
Yeah, mutanga makufeni vanhu vanga vakawanda chaizvo mapolling station but iko zviri vanhu vapfuva zvinji vapera vangoya ma one one asi zvashamba zvakanaka chaizvo mamacho vhota kuronyararo zvinovadza maturity chaiyo vamamuvamudo kana kundibata handitori mukati mavo marizevha macho.
Asiwo vamwe vakaita semukomana wechidiki vano roast sichu wepasikato primary munzvimbo yekwabhani vavhota kekutanga nhasi vati vafara zvikuru.
Aiwa inini se first time vhota ndafara kodzero dzangu dzadzikiswa nekuti tanga singazivi kuti zvaka zviri izvi kudai asi kuti zvafamba zviri right. Ndinovimbawo kuti vamwe vechidiki vavhotewo vakwanisewo kuwanawo zvavanoda murama dzavo kwete kungoramba vachikomplaina vasingavhoti.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vanoti nyaya dzekushayikwa kwemazita evanhu uye kufundisirwa kwevavhoti nefazi kunokanganisa zvichabuda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tirikuda kuti timboedze kuti tibate mumwe mutori wedu wenhau ari muHarare Tobias Mudzingwa kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei nekuti tirikunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo kutaura kwatiri kuita ikoku ma ballot papers kana kuti magwaro ekuvhota anenge ari kutosvika kuti vanhu vatange kuvhota. Tobias, uri kundinzwa here? Hello Tobias? Tobias? Tunenge tiri kuita dambudziko nerunhare rwedu. Tichaedza kuti tidzokere kune mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika muHarare. Asi iko zvino vatereri regai timboende kumashonaland west uko kune mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti Zeki yanga yatiyo gadziriro patanga vanhu kuti vaende kunovhota yanga iri pazvikamu makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 99% zvapa kuti vanhu vakawanda vakwanise kuvhota nenguva. Asi zvichemo zvirikowo kumashonaland west ikoko. Regai tiende kumutoro wedu wenhau.
Mumwe mudzimai anga achida kuvhota munzvimbo yegadzema muwadhi 2 amai Lucia Paradza vanoti ivo nemhuri yavo vashaya mazita avo mugwaro revavhoti.
Rangu inini nemurume wangu nevana vangu hakuna apana uya kuno kuhoro. Kuno kuhoro inini ndogara kugadzema yemereji mazita edu hazvisi kumawana.
Mukuru mubazi reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Lovu vatenda kuti dambudziko iri ranga riripo.
Achitondoonera kuti no ava vari kuti vari paKristo dzava umwasha ari kuJehovha mwaaiaiaiaso means the bottom line could be that when they don't want an overview of why this is happening. Generally it would appear like people didn't take the delimitation exercise so seriously and did not even take the inspection exercise very seriously but they rely mainly on the USTABA.
Asi vanhovhu vati kushaya mazita kwaita vamwe vanhu zvikuru mumadhorobha akaita sekaroi chegutu nekadoma mucherechedzo wekuti vagari vemuguta havana kutevera kurudziro yavo yekuti vatarise mazita avo zuva resarudzo risati rasvika.
Saka ndau dzatu yakano tuvhotinga ndipendiri fokesina kuti oh ndakamboita imwe transaction iyeye pakati now I need to go pakati kwemwewo. You know there are so many dynamics behind it but truthfully we are trying on it basically assista vanoti kuti ivenge mapolling things are to redirect them to centers which we believe ndokwavano vanenge vari.
Meya weguta rekariba varalph maonei vepato reCCC vanoti vange vasina matambudziko neZEC asi vanofungidzira kuti ndeve fazi vanga vachikanda mapepa kuti vanhu vasaende kunovhota.
Dambudziko rataita nderekumuka mangwanani kariba yese yakazara maposta maimposter candidates vanga vachinyebedzera kunge vari veCCC vanova vatakaona nezuro vachiiswa neFAZ maposta iwayo. Even time yeadvertising yatopera FAZ was busy nemota dzavo vanhu vanodziziva vachiisa zvimaposta izvozvozvo. But generally kwava kune makiwu akawanda mangwanani asi so far manumbers amboti dzikirei.
Asi sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makone vanoti ZEKI iri kuhwanda nemunwe.
Asi chikuru chandingada kuti vanhu chekuti hapana kuitwa voter education yakasimba mwaka uno. Hatina kuona maZEKI officials vachinyanya kufamba sezvavaita kusarudzo dzekumashuro vachidzidzisa vanhu munzvimbo uyezve masangano akazvimiririra maNGOs aisomboita basa iri murwende runo havana kupuwa mukana wokuti vaite basa iroro.
KumaSolarland West ZEKI yazivisa mugwaro kuvatori venhau kuti gadziriro yavo yanga iri pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 99% zvichireva kuti vanhu vatanga kuvhota nenguva. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anonzi ambodaidzwa pachengetanai senda muwadhi 4 sezvo pane vanhu vanonzi vanga vachiimba vachikurudzira vanhu kuti vasavhotere mutungamiri wenyika nebato reZANU PF vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvange zvichiitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMalawi inoti ichavhura nechisimba munochengeterwa zvinhu kana kuti makonteina 125 evanhu vari kuedza kutsvaga upoteri munyika iyi. Hurumende inoti iri kufungidzira kuti mumakonteina aya mune zvombo nemimwe michina yekudhinda mari zvisiri pamutemo. Mapurisa eMalawi anoti ari kuita izvi achitevedzera mutongo wakapiwa nedare kuti akwanise kuvhura muri kuchengeterwa zvinhu izvi. Vatereri regai timboedza zvakare kuti tibate mutoro wedu wenhau ari muHarare, Tobias Mudzingwa. Tobias wakadi? Hallo Tobias? Uri kundinzwa here Tobias? Nhare yacho inenge iri kuti netsei. Tangatira kuti tiedze kuti titaure nemutori wenhau Tobias Mudzingwa uyo ari muHarare, asi nhare mbozha yacho nemishina zvinenge zviri kuti netsei. Asi regai tipedzise zvanga zvichiitika kune dzimwe nyika. Totarisa zviri kuitika kuChile. Toedza kusvakari kudzoka kuna Tobias. Tobias, uri kundinzwa here?
Ndakukunzwai zvakanakisa chaizvo mukoma Blessing.
Aiwa, tinotenda. Nhare yacho inenge yanga ichiti netsei. Tobias, ungatudzo kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino muHarare?
Thank you mukoma Blessing. Regai nditange nekuti inini muconstituency mangu mandinogara.
Hello Tobias? Tobias, uri kundinzwa?
Asvika nenguva dza 3 maskati, saka ndopabva patanga voting muHighfield mandiri kutaura. Pane ward 24 rese ranga risina maballot papers emakanzura. Pane mumusemo wadimomo mapolling stations atanga kuti vanhu vavote na 25 minutes after 3. Saka tichitaurawo nemapresiding officers anga ari pamapolling stations iwaya, vanga vachiti vanhu vachakwanisa kuwana 12 hours dzavo dzinotendegwa pamutemo dzekuti vanga vachivhota. Zvinoreva kuti kunosvika vatangaona 3 masikati, kunosvikaona 3 mangwana makuseni, vanofanira kunge vachiri kuvhota. Asi ndiri kunzwa sekuti kune dzimwe nzvimbo dzakafanana neWarren Park nekubudiriro 1 maballot papers around 5 anga asati asvika. And ndiri kuonawo padande mutande and reliable source iri kundiudza kuti dzichiriko dzimwe nzvimbo zvekare dzekubudiriro ikoko maballot papers iko zvino 19 after 7 asati asvika zvekare. Saka pane kunyunyuta kwakawanda kuri kuitika. Mapolling stations acho avhura kune vanhu vakawandisa ende vamwe vakutoti kana zvichinetsa kudai kuti chagovhoterei, vamwe ndivo vanoenda kumabasa emanheru vanga vachitidai takwanisa kuvhota masikati zvaitiitira zvakanaka, vakutoenda kumabasa zvinoreva kuti vanhu vasingachakwanisi kuvhota. Vakubva kwati vamwe uva nevana eko zvino kwadoka, vamwe vabva kunzvimbo dziri kure because maconstituencies avo kana pavanovhotera kwanga kusiriko kwavakugara iko zvino, vanhu vese ava vakuenda vasati vavhota. Ndo chimiro chakaita zvino muHarare, kutaura kuno.
Ko ivo vezeki vari kuti kudii nezviri kuitika izvo?
Vezekiwa Sligo na Chief Elections Officer vambobuda makuseni, uyewo Zekiwa yatorawo mashoko ichiedza kutsanangura kuti nenyaya yei vanonoka. Chikonzero chavari kupa hanzi kune nyaya zhinji dzinechekuita nesarudzo dzanga dziri kumatare dzanga dzichigadziriswa dzakaita kuti ballot papers ange achinonoka kuprintwa, asi vamwe zvino vari kuti apati chirongwa ichi chaizivikamwa chaane nguva chichizivikamwa, ende izvozvo zvekuda kuvanza zvinhu zvinenge zvichiitika zvinechekuita nesarudzo da kungo manya chini chega kunge vasina mamwe ma stakeholders akafanana nema political parties. Parikubva pazoita nyunyu tepapo kuti izvi vanenge vanga vachizviita maone kuzonyanya kuzoti zvazoitika kumadhorobha kuHarare kunyanya zvichiteerwa nekubulawayo, vanhu varikubva vati why ikoko kunogara kuchikunda opposition kuri iko kwazvaitika kune dzimwe nzvimbo 100% vanhu vanga vachitanga kutovhota kubva makuseni, why zvaitika kuma cities ayari maviri madhorobha aya, vanhu vobva vati panogona kunge pane chitsotsi chinogona kunge chichida kuitika kubva kuzeki. Ndo kutaura kuri kuita vanhu.
Tiri kunzwawo kuti kune dzimwe nzvimbo dzakati wandei vechikwata chinonzi chinodyidzana nevasori kana kuti chefaz vanga vachinyorawo mazita evanhu. Zviri kuitikawo here muHarare uye zvii zvauri kunzwawo kubva kune dzimwe nzvimbo?
Kubva kune dzimwe nzvimbo ndo kwandiri kunzwa kwazviri kunyanya kuitika, kunyanya nzvimbo dziri kumamisha. Vari kunzi pamwe pacho vanenge vachingori nekadeski kavo nemunhu wavo kana kuti nevanhu vaviri vachiti kana makuenda kunovhota modarika nepano vachiita kunge vari kukampeina. Ivo zvavo vari kuti panambotaura navo pamangwanani befazi vacho ndakanangana nenhau yemaposters avari kunzi vakagadzira on behalf of CCC vachiti hakusisina sarudzo, vazviramba zvose izvo, vakati isu hatiiti zvose izvozvo. Asi iri nyaya yemadesk iyoyi vari kuti aiwa isusu takagara tataura kare kuti izvi tichazviita, asi hakusi kuti taakutsvaka rutsigiro kwete, harisiriro basa redu iroro nekuti nguva yekutsvaka rutsigiro yadarika. Muno muHarare kutenderero kwandaita nekunzwawo kwandaita aiwa vefazi ava hatina kunge tavaona, asi kumamisha hanzi ndiko kwazviri kunyanya, ende vamwe vari kubva vati kuchiri kukampeina kauku uye kutyisidzira vanhu kuti vange vachizovhota vakarerekera rimwe divi. Asi muno muHarare aiwa ndinganyeba ndikati sangano iri riri kupomegwa kuti kune kwarambooneka.
Aiwa tinotenda zvikuru mutoreri wenhau Tobias Mudzingwa ari parunhare muHarare achitipa zviri kuitika, manzwa achiti kusvika pari zvino kune dzimwe nzvimbo dzisati dzatowana kana mapepa ekuvhotera. Tinotenda Tobias.
Zvakanaka mukoma blessing.
Tinotenda. Iko zvino tochienda kune mumwe mutoreri wedu wenhau Kudzanai Musengi anga achiona zvanga zvichiitika kuBulawayo nekuMidlands. Wakadii Kudzanai?
Fara blessing wakadii iwewe?
Aiwa ndiri nani. Kudzanai ungatozoti zvinhu zvakamira sei kuBulawayo?
KuBulawayo mukutenderera kwandaita ndosvika ndatanga kutenderera mangwanani kunguva dzema5 chandaona ndechekuti kunzvimbo dzandanga ndichienda kwakwatove nevanhu vanga vatomira mumicheche vachizvipira kuvhota. Vatataura navo vanga vachiti toda kukurumidza kuita basa iri tigowana zvimwe zvekuzoita kuenda kumabasa edu atinoitaa nguva nenguva. Chandaonawo ndechekuti musarudzo dzino dzapfuura zvaigona kuratidza seranengati pachirungu any normal day vanhu varimo mudhorobha, asi nhasi tinoona kuti mudhorobha munzvimbo dzakawanda dzinosiwanda vanhu kwakaita sekunana makechiko nepasidzo kwakusina vanhu, vanhu vanenge vagara kudzimba dzavo vachiita zvekuvhota izvozvizvi.
Asi kune matambudziko ariko here seyatiri kunzwa kubva kune mamwe matunhu?
Matambudziko ariko kune zvimwe nzvimbo ndambozoenda pacommand center pachitiwo tikanobvunzawo kune veze vachitaurira panguva dzakaenda dzemazvikati kuti kune dzimwe nzvimbo dzange dzisati dzakwange kusati kwavhotewa ndofunga kunguva dzekuma1 pakusati kwavhotewa kumacolling station ekucountry park ndokwavatiudza kuti ndekumwe kwacho ikoko kumwewo kwandazoenda nechekunze kune nzvimbo inonzi Burnside iri nechekunze kweguta kwakaita mapurazi maproti makuru taatanzwawo kuti kune vefazi Forever Associates of Zimbabwe vanga vane desk ravo nokunga chinhano chinokwana kuita mamitas 300 zvinobvumidzwa pamutemo kubva pafolding station imairi yanga iri ikoko asi vanhu ava vazobvata vatazosvika isusu vazonzi vange vanga asi kune dzimwe nzvimbo dzose dzakatenderera zvedu ndokunga chinhu chikuru chingangonzi chakanganisika ndichocho chekuti kuvhota kwanonoka kutanga zvazvichikonzerwa nezvataudzwa nezeki kuti vanga vasati vawana mapepa ekuzovhisa kunyanya kuno kumulawayo mapepa ekuvhotera acho maballot papers emakansela kunyanya ndo anga asvike kuno kwanitavisa zvinhu
muchidimbu chii changa chichiitikawo kumidlands pane zvawanzwa kwavhotera mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa
tanzwa kuti mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vakwanisa kuvhota kwavanogara vachivhotera kushehudu kupurazi kwavo kune dzimwewo nzvimbo ndanzwawo kuti kuvhota kwaita zvakanaka kunyanya mumaruwa kwafamba zvakanaka kwatanga zvakanaka asi mudhorobha kwamadhorobha akasiyana siyana kwaitikawo dambudziko rimwe chete iroro rekunonoka kutanga
kuzvotinotenda zvikuru kudzanai nguva yedu ndo inenge yadyanana iko zvino regai timboenda kuna Jonga achitipa nezvenyaya yezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvabva kunze kwenyika kuti zviende kunovhota
mumwe wevakwanisa kuvhota vachibva kusouth africa ndava Dennis Juru vanove mutungamiri wesangano reinternational cross border traders association uye vachiti vanotsigira bato guru rinopikisa recitizens coalition for change
takauya neuwandu hwedu sevanhu vari mudiaspora vasina kukwanisa kuvhota vakafonera hama dzavo dzese idzo dzavanositumira chehuviri kuti dzizive kuti aiwa nguva yakwana yeshanduko vanhu ngavazive pekuvhotera vavhote vane hungwaru asi dambudziko ratiri kuona nderekuti kune vazhinji vanhu vediaspora vari munzvimbo dzekuti hadzina maballot papers kunyanya dziri mumadhorobha umo munowanikwa muine huwandu hwevanhu vetriple c so zvinhu zviri kutishungurudza sesangano reinternational cross border traders association
varegista rumbira vanoisa chigaro vezanup f kucanada vanoti vavhotera pamudavanhu polling center kumasvingo west
ndatenderera mawadhi mazhinji ndichiona mapolling stations kuno kwedu kumasvingo west constituency maelections edu ari kurana zviri very efficient ini ndatora 2 minutes chete ndabva ndangoinda pazanup f ipapo pamasvingo ipapo ndichiisa max angu ndichibuda zviri kuratidza runyararo handisani ndaona mhirizhonga kana kunzwa nezvemhirizhonga
muteereri westudio 7 ane mukurumbira mufundisi Richard Moyo avanogara nekushandira kusouth africa vavhotawo nhasi
tinongotenda mwari zvikuru nesuwo tavhota kunzvimbo yandakaberekerwa yekuno kuti Redzi East Constituency pachikoro chesangwe purimary kubhukuruka mafunzwa kwachief gudo aiwa tavhota zvakanaka zvikuru nhasi mangwanani vavhura zvauna half 7 nekuti vakanga vatovata vava panzvimbo zvinhu zvanga zvifamba zvakanaka hatina kuona dambudziko
mapato anoti zanu pf Citizens Coalition for Change neEFF yekusouth africa pamwe nevakarambidzwa nematare kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevhia kasukuwere vakanga vavimbisa kubatsira vana vezimbabwe vari munyika dzakapoteredza nechekufambisa kuti vakwanise kudzokera kumusha kunovhota studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuti izvi zvazobudirira here ndakamirira studio 7 ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mumwe munhu anonzi afa akamirira kuvhota musarudzo dziri kushorwa nevanopikisa kuti dzange dzisina kurongeka. Asi Zeki inoti matambudziko aya akonzerwa nenyaya dzakawanda dzange dziri kumatare. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo. Anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina, standekile muhlanga munhau dzeIsindebele.